Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichitsi hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri ndira 29 2019. Mutungamiri weMBC Vanelson Chamisa vari kukumbira nyika dzekunze kuti dzipindire munyaya yeZimbabwe zvichitevera kusungwa kuri kuramba kuchiitwa vanhu vanosanganisirawo nhengo dzebato ravo mushure mekuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri adarika. Magweta ari musangano Law Society of Zimbabwe anoratidzira achiti haasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika nemapurisa nemasoja. Murongi wemusangano muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vaAmos Chibaya vanopiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Kusawirirana kobuda musangano revashandi vehurumende reApex padano rekutora zvichitevera kukundikana kuwirirana kwesangano iri nehurumende panyaya dzemihoro. Vateveri vemutambo wenhabvu vari kushushikana nekupetwa kaviri kwaitwa mari yavari kufanirwa kubhadhara kuona mutambo weAfrica Cup of Nations pakati peZimbabwe neCongo Brazzaville musi wa24 kurume. Muchirongwa cheThe Connection paLivestock na8 pm tiri kurangarira mabasa akaitwa naOliver Mutukudzi uyo akaitwa gamba renyika uye zvaakaitira vechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.